chokwadi pa Bonda High School paka batwa wana 120 wakawanika wane utachiona we COVID. Mushure mwonge paita vairi wakanga warwara zvekuti pakaita fungidziro kuti ingadaro chizvo chirwere. Tozvakazoita kuti patestwe wakawanda ndokuoneka 120 waine chirwere ichi. Saka vakuru vechikoro pamwepo nevekuchipatara nevekuminister of education nevekuminister of health vaita chirwirangwe chekuisoleta vana nekubatsiridza panyaya dzehutsanana nekukurukura nevabereki mamezures avari kutora iwavo.
Saka utano hwevana ava hwakamira sei pane zvamuri kunzwawo?
Izvozvi vana vazhinji vakatestwa wavo havasi kuragidza urwere hwacho, but matesti akabudisa kuti ndozvanga zviripo. Saka pachikoro ndichitaura nevakuru varipo zviri kuratidza kuti situation yavo iri under control mukutsanangura kwavo. Uyezve mapurisa kusanganisira nemasoja angoripo kunyatso kumekashuwa kuti chirwere chichakurirwa chiregedze kuramba chichipararira. Saka ndo zviri kuitika ipapo.
Manga muchishandawo nevamwe kuti muvake nzvimbo inochengeterwa vamwe varwere vecovid zviri kufamba sei?
Ndikada kutsanangura kuti isusu chokwadi tanga tichibatsirana necommunity kuti tivake COVID center, isolation center. Pari zvino tatifambe ichinhambo, haisi kufamba zvayo nespeed yatatakatarisira, asi ndinofara kuti tichibatsirana nevepublic works necommunity tichishandisa mari yeCDF tasvika stage yekuti brickwork yese yebuilding iyoyo yatiri kugadzirira yakapera, uyezve takakwanisa kupenda building yacho, kuplasta nekupenda mukati.
Munga tichii chasara chiroda kuitwa?
Chasara izvozvizvi zvauda kuti tiise magetsi agara aripo zvawo, saka zvinganyanyi kutiremera nekupeta planting work so that tipedzise program yekuvaka quarantine center isolation center. But ndingangoti chandingada kunyanya kuchema kuvakuru vezveutano mudunhu ndezvekuti nyaya yeinformation iri kunyanya kubatwa semastate secrets.
Munorevei apa, mungatsanangura here?
Zvekuti vanhu havasi kunyatsa kupiwa information yezviri kuitika, yet tine tichitarisira kuti zvinhu zvakadai zvinoda kuti zvisambadzwe vedistrict vachinyatsoudza vanhu zvisaite zvichizevezeve kuti apa pari kurwariwa hapasi kurwariwa. COVID chirwere chapararira nenyika, zvekuti zvakakosha kuti kana chiri munzvimbo vakuru veutano vasazvitore sezvinonzi ndezvavo vega zvavanofanira kuziya vari vega. Inofanira kuita public information kuitira kuti vanhu vazhinji vabatsiridze pakuchidzivirira, nekuti zvikaitwa chizevezeve hazvifambi zvakanaka.